manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kukadzi 15/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaive mumiriri wezengedza West mudare reparamende vaJob Scala vobhadhariswa faindi pamhosva yekufambisa manyepo. America yobatsira Zimbabwe nemari yekutenga mishonga yezvipfuyo. Vanorwira kodzero dzevanhu voshora kurumiswa nembwa kwakaitwa mumwe mwana wechikoro nemapurisa nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramajistrate muHarare nhasi rapa mutongo wekuti vaive mumiriri wezengedza West mudare reparamende vaJob Scala vabhadhare mari inosvika madhora mazana mashanu ekuAmerica vakakundikana voenda kujeri pamhosva yekuti vakafambisa manyepo vachisvibisa zita remapurisa. Asi magweta avaScala anoti achaenda kudare repamusoro sezvo mhosva iyi yakabviswa mubumbiro remitemo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
VaScala vakawanikwa vaine mhosva yekutaura manyepo padande mutande ravo reFacebook munandira wa2021 vachiti pane mwana aivashaya mushure mekurohwa netsvimbo yemapurisa muHarare. Asi mapurisa akazobuda achiti mwana uyu ainge asina kufa. Kunyange hazvo magweta VaScala aiva akumbira kumutonga maiferes chakanyuka kuti vambobvunzwawo kumatare ekumusoro nezvemhosva yakabatwa VaScala vasati vapa mutongo wanhasi. Gweta ravaScala vaHarrison Ngoma vaudza Studio 7 kuti dare harina kupa mhinduro pachikumbiro chavo. Vangomo vabvuma kuti zvindizvo zvaitika mudare.
VaScala vapuwa kuti vagare muchirongo kwemwedzi mupfumbamwe iyo asende kwaparutivi yose kwemakore mashanu.
Vangomo vati vachakwira kudare repamusoro reHigh Court kunopikisa mutongo nechirango chapiwa.
Hatitenderani nomutongo uyu, hatitenderani nokuti temo kunzi unopublisha mafoto uchiri muno mumagwaro enyika ino yeZimbabwe. Mutemo uyu wakasendekwa parutivi kare kare mugore ra2014 nedare guru reconstitutional court mukesi yavachimakure. Pamusoro pezvo wakazendekwa futi parutivi pakesi yavahope chiono inova yakafanana neiyo yabatwa navaScala vamhosva. Asi High Court just zvinamhura vakati aiwa kwete mutemo uyu hausisirwa naHope.
Mumwe akambobatwa nemhosva iyi mutori wenhau Hope Chingono akanzi nedare repamusoro reHigh Court asunungurwe sezvo muna 2014 repamusoro soro reconstitutional court munyaya yepomerwa vatori venhau veZimbabwe Independent vanoti Constantine Chimakure, Vincent Kaia nemushakabvu Eden Withrow rakati chikamu chechimakumi matatu nerimwe kana kuti section 31 checriminal law codification and reform act waityora kodzero dziri mubumbiro remutemo. Asi mutevedzeri wemuchuchisi mukuru wehurumende vaJustin Uladi vati mutemo uyu wakachinja.
Yakanzi yanesika indirane nebumbiro remutemo renyika rekudhara awalangas house constitution. Mutemo wakadzorwa neamendment act number 3 of 2016.
Vangomo vakumbira kudare kuti VaScala vambotsvaga mari yefaindi semunhu aive mujeri kwenguva yakareba. Dare rapa VaScala kusvika musi wa4 kurume kubhadhara faindi uye vakakundikana vanzi vachagara mujeri kwemwedzi miviri. Mukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko ZANPF vafarai marapira vati matare muZimbabwe anotonga asina divi raakarerekera.
Kurevesa kwavo kana kusarevesa pamashoko avataura tichakuona nekunge vatora matanda epamutemo ekuti nawe igate zviri pamutemo kana asina kudaro tinenge tingoti dzingori nhau dzekuti vanhu vane zvekutsvaka kutaura kumatemo saziva kwavo kuti ZANU-PF ringori bato rakafanana namamwe mapato mukati mezimbabwe harina simba rekuinda pamusoro pomutemo
asi imwe nhengo yesangano rinotsigira vasikala rejobs kala solidarity youth council vaweni mubayiwa vati zviri kuitika mucherechedzo wekuti matare emunyika haana kusununguka
iye zvino kana muchida kuona kuti matare edu haana kusununguka vanhu vanenge vachida kuuya kusolidarity vachida kupinda mudare asi unowanika vemutemo mapurisa vachishungurudza vanhu vachidzosa vanhu
asi vachitaurawo nezvechirango ichi mutevedzeri wemukuru musangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International kumabuda zuva nekuchamhembe kweAfrica amai Kanyo Forise vati zvaitwa nedare hazvisi pamutemo sezvo mutemo wacho usiri mubumbiro remutemo asi uchiramba uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa kunyanya sangano reAmnesty International ratiwo hurumende haifaniri kushandisa matare sechombo chekumbunyikidza vanopikisa vati zvaitwa vasikala munongedzo wekuti kudzvinyirwa kwevanhu nehurumende kuri kuramba kuchiwedzera asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti matare akazvimiririra ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
United States Agency for International Development kana kuti USAID yapa Food and Agricultural Organization mari inosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica yekushandisa muchirongwa chekudzivirira kupararira kwezvirwere muzvipfuyo munyika senzira yekuchengetedza zvipfuyo pamwe neupfumi hwevanhu zvikuru sei vanogara kumaruwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko avo pakuparurwa kwechirongwa ichi muHarare icho chinonzi Mitigating the Impact of Livestock Diseases in Zimbabwe, mukuranona nezvekubatwa kwevanhu muUSAID muZimbabwe, amai Maria Alice Arians vati chirongwa ichi chichabatsira mukuchengetedza zvipfuyo neraramo yevanhu mumatunhu gumi nerimwe munyika uko kune zvirwere zvakawanda. Vati chirongwa ichi chinouya apo zvipfuyo zvakawanda kunyanya mombe dziri kufa nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe kana kuti tick-borne diseases zvakaita seRed Water pamwe nezvimwe zvakaita seFoot and Mouth.
With the projected negative impact of El Nino, we expect even higher mortality rate for livestock.
Nekuda kwe El Nino tinotarisira kuti zvipfuyo zvakawanda zvichafa uye kuchave nenzara kune vaya vanowana raramo yavo kubva pazvipfuyo.
Vanotsanangura kuti zvimwe zvichaitwa pazvirongwa izvi kudzidzisa vanhu kuchengetedza zvipfuyo zvavo nekuzvipa mushonga, kugadziridza madhibha pamwe nekuchera zvibhorani kuitira kuwanisa mvura kuzvipfuyo nguva dzose. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obert Jiri vati chirongwa ichi chakanaka nekuti chinotsigira zvimwe zvirongwa zviri kuitwa nehurumende kuvandudza mabasa ekuchengetedza zvipfuyo zvakaita sePresidential Silage Scheme nePresidential Boar Drilling Scheme. Vationi kuda kwekusanduka kwemamiriro ekunze uko kuchaunza nzara, vanhu vanofanira kutora matano ekudzivirira zvirwere pamwe nekuchera zvibhorani kuti zvipfuyo zvavo zvisafe nenzara.
Chimbiridzo kwedu dzaidi dzaisunga mabhanzi gore renzara kureva kuti dzaigadzirira kuti andanga ndichifanira kudya mukonde wesadza ndaakuridusa chikwandi. Kana une mombe 15 rauti richiuya iwe hauna bhoho remvura unotengesa katu kugadzira bhoho.
Mukuru wefawo kuchamhembe kweAfrica vaPatrice Taller vati sangano ravo rinofara kushanda nehurumende yeZimbabwe pakubatsira kuti zvipfuyo munyika zvive neutano hwakanaka. Sachigaro vesangano revarimi vemombe dzenyama reZimbabwe Beef Producers Society vaGeorge Chiunda vati vamwe vanhu vakatovhara matanga nekuda kwezvirwere uye chirongwa ichi chichabatsira zvikuru.
Iprogramu iyi yakanaka ende toda kuti iexte kubva madistrict ataurwa ndoona kuti zvinofanira kuwedzera madistrict anoasistwa in the same way.
Zvirwere zviri kunyanya kuuraya mombe munyika ndezvinoti babesiosis, anaplasmosis, Atwater, Nepelery Office, iyo inozivikanwa one kuti January Disease. January Disease, yave kuwanikwa kumatunu mapfumbamwe pamatunu ose kumimunyika, wechirwere ichichaura ya mombe zinodarika zvuru mazana mashanu, 500,000, kubva muna 2017 kusvika parizvino. Chirongwa chaparurwa nhasi chichaitwa kwegore rose kumatunhu anoti Chivi, Chirugwi, Chirumanzu, Mberengwa, Insiza, Umusingwane, Centenary, Mount Darwin, Rushinga neMuzimbabwe ine mombe dzinodarika mamiriyoni mashanu nemazana mashanu ezviuru 5.5 million uye mukuru mubazi rinoona nezvezvipfuyo mubazi rezvekurima Dr. Pius Makaya vati nyika yakarasikirwa nemukana wekutengesa nyama kuAmerica neEurope nekuda kwezvirwere zvemombe. Nyika zhinji musadik dzakatarisana nedambudziko rezvirwere uye FAO inoti Namibia neBotswana chete ndidzo dzine mukana wekutengesa nyama kuAmerica neEurope nekuti dzakakwanisa kugadzirisa dambudziko rezvirwere zvezvipfuyo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Sangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ranyorera tsamba kugorokota rozvevashandi nemabasa waJulai Moyo, richivakurudzira kuti vadaidzire musangano wechimbi-chimbi navo wekuzeya nyaya dzemari dzavari kutambiriswa dzavari kuti ishoma. Hatina kukwanisa kubata vamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi Ivan Zininga weStudio 7 abata vakafanobara chigaro chemutungamiri wesangano revashandi vaGoodwill Taderera kuti tinzwe zvizhinji.
Aya kutsvada pataka kumbira minista kuti tigone kusangana nekukasira inyaya yekuti mihoro yevashandi iite ichinzi tutsirwei kubva pairi pari zvino, nekuti yakambenge yari pa 300 mumazuva mashoma apfuura. Zvino pavakazobata tax vakazobata pension, mari iyoyo yakabva yadzika kubva pa 300. Apa hatisi kutaura zvekuma 540 kwayaimbori kare, uye hatisi kutaura zve 840 yatakati ndo yatiri kuda. Tikutaura isusu takasangana nekuti mari yatava kutohora pari zvino haichakwani kuti mushandi agone kuti akwanise kurarama zviri maringe nezvatinosangana nazvo mazuva ese.
Vatambirana nacho chikumbiro ichi sei ivo minista?
Isusu takanyora gwaro, gwaro iri havasati varipindura, asi tiri kune ruzivo rwekuti pasakachaira narunhare vanoratidza kuti vachiri kumhanya mhanya kumaministries ane chekuita nemari kuti vaone kuti vanopiwa yatingati hamburop yakadii, kuitira kuti kana vachizouya kuzotaura nesu zvizova zvinooneka kuti vangatitutsire zvakadii. Apa hatisati taziva kuti vapedza here kutaurira akonya.
Munoona chikumbiro chenyu chichigona kuzadzikiswa here takatarisa mamiriro akaita zvino munyika nekuri kuenda nyaya dzeupfumi munyika?
Isusu kana takazvitarisa hatione chingatadzisa hurumende kuti zvizadzikiswe, nechikonzero chekuti isusu taimbori pa 540 uye taidhimanda 840, but tikuziziva kuti vanogona kutadza kutipa mari inosvika ikoko kamwe chete. Saka tikutarisira isusu kuti vavachiratidza chino chekuti apo neapo tinopota tichiwedzera sechipitsoti takananga kugwaro redu ratakati 840, kunyange tichiziva zvedu kuti mari ratinonyatsofanira kunge tichipiwa itori pamusoro yatingati chiuru ndiyo 1000 raika
ndizvozvo. Avanga vari vakafanobata chigaro chemutungamiri wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGoodwill Taderera vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International, sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nerevadzidzi reZimbabwe National Students Union, ari kushora zvikuru kurumiswa nembwa nemapurisa kunonzi kwakaitwa mumwe mudzidzi wepaSt Faith Mission kumaNicaland neZuro mushure mekuratidzira murunyararo kwakaitwa nevadzidzi avo vaiti havasi kufara nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Mapurisa akaburitsa mashoko kuvatori venhau kuti achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata mukuru we Amnesty International Zimbabwe amai Lucia Masuka.
Suse Amnesty International Zimbabwe tino shora shukuru zvakaitwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police nezuro pachikoro che St. Faith High School kwaRusape apo pavaka saidzira imbwa kuvana vechikoro vepa St. Faith avo vaitaridzira vachinyunyuta kukwidzwa kwanga kaitwa mari yechikoro ne $600.
Vana vechikoro ava vanga vaine kodzero yekutaridzira sezvavakaita izvi kana kuti pane zvavakakanganisa.
Kutaridzira ikodzero inofanirwa kuchengetezwa nokusumudzirwa nehurumende.
Ndeapi matano anofanirwa kutorwa nehurumende pakugadzirisa nyaya iyi?
Tinoda zvekuti hurumende itarise nyaya iyoyi iongorore zvakaitika nezuro pa St. Faith High School vagotora matano akafanira kuna avo mapurisa achawanikwa akadarika mutemo nokusaidzira kwavakaita imbwa pavana vechikoro.
Mukuru we Amnesty International Zimbabwe amai Lucia Masuka vari parunare muHarare na Taboka Ncube we Studio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuIsrael anoti apinda pachipatara chemuGaza achiti ane humbo hwekuti muri kuchengeterwa zvizvarwa zvayo zvakapambwa muna gumi guru kana kuti mune mitumbi yevamwe vakapambwa ava. Asi bazi rinoona nezveutano muGaza rinoti mauto eIsrael auraya munhu umwe chete nekukuwadza vanhu vakawanda. Israel inoti yave kugadzirira kurwisa guta reKhan Yunis ichitsvaga vakapambwa vanodarika zana. Asi izvi zviri kushorwa nenyika dzakawanda dzinosanganisira Australia, Canada neNew Zealand. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vatanga kuungana muAddis Ababa kuEthiopia kumusangano wavo wepagore. Dingindira regore rino rakanangana nekusimudzira kubatana uye kuchengetedza runyararo. Munyika maita gakava rinotyisa panyaya yekudzingwa kwevanhu pamisha nemumapurazi nehurumende. Kusvika pari zvino vanhu vanoda kusvika zviuru zvina vasungwa pasi pechirongwa chinonzi Operation Norland Barons and Illegal Settlements. Asi kumasvingo nhasi dare repamusoro rati hurumende imbomira kudzinga vamwe vanhu vanga vave nemakore 40 vari pamisha pavanga vodzingwa nehurumende. Vagari ava vari kumanikidzwa kuputsa vega dzimba dzavo, kusiya zvirimwa muminda uye kusiyisa vana zvikoro sezvo matare ari kuvapa mutongo wekuti vabve nekukasika kukundikana kwavo vokandwa mujeri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavhaza pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice Advocate Kennedy Masiye. Tatanga nekubvunza Dr. Mavhaza kuti vanoti kudii nekudzingwa kwave kuitwa vanhu munzvimbo dzavanga vachiti ndiyo misha yavo.
Chekutanga baba ndechekuti kubviswa kwevanhu munzvimbo dzisina kufanira harisi basa rezano PF. Ibasa rehurumende, zvano PF haisi hurumende, kunyange hayo iri muhurumende. Ibasa re local government emaarea iwayo neministry iri in charge of that. Asi kunyange zvakadaro hazvo ini ndinobvumirana navari kunyunyuta nekuti nguva yacho yatingati pachirungu timing yacho haina kumira zvakanaka. Vamwe vakarima chibage chavo chatokura chambomira kukohwewa, vamwe vakarima madomasi avo vari kudzisiyai zvakadaro. Utsimi hwacho hwekuti zvavanga wari magore rese uri kusiyiswa zvakadaro utsine husina kufanira hazvifaniri kuitwa nevanhu vanonzwirana nevanhu veganda rimwe chete. Munhu ari kuita izvi kwachange ndichoda kunyangadza zita remusangano, ada kunyangadza zita rehurumende nekunyangadza zita rapurezidenti.
Regai timboenda kuna Advocate Masiye tinzwe kuti vanoti.
Ndinosapota mashoko ari kutaurwa naDr. Mavhaza endi nhasi ndinofara kuti at least vaona kuti hurumende yezanu PF ine utsinye hwokuti inokwanisa kuva ichibvisa vanhu panguva isina kufanira uyezve ichibvisa vanhu zvekare vanhu vanenge vakaaloketwa nzvimbo idzodzodzo ne machiefs ne mama local traditional leaders iwo vanowo vari vanhu vatogara chizvo kuti vanhu vanenge vachitsigirawo musangano wezanupf but izvisine hazvo izvi zviri kutaudza kuti hurumende yedu haina yatingati hanya nevanhu tikuona kuti pane vamwe vanhu vova kuchibatwawo vakuchibviswa mudzimba idzodzodzo vanengesangatsira vanosapotawo zanupf vakuchinyunyutawo vachitaura kuti aiwa une zvakuitika kunoku hazvina kuringana saka izvinhu zvinhu zvatagara tichiona zvichiitika but pane zvino izvi zvakuchiitika manje ndezvekuti zvakuchibata nango iwo machiefs namatraditional leaders acho avo vaichiallocata land vasinawo mvumo ende zvakuchivadzokera manje takuchiona manje izvi zvakuchiitika manje zvokuti vanhu vakuchibvunzwa panzvimbo.
Dr. Mavaza, mataura eminyaya yekuti vanhu vari kusvibisa zita remutungamiri wenyika nekudzinga kwavari kuita vanhu mumapurazi asi tiri kutonzwa kuti iwo mutungamiri wenyika ndo vanototungamira mberi kutaura kuti ivhu nderavo vanhu ngavabviswe.
Aiwa, mutungamiri wenyika ari kuti vanhu ngavabviswe, haana kuti vabvisei nhasi. Pane anonzi Manyemwa ekuti wanzwa mutungamiri wenyika achitaura iwo akupinimidza kumhanya kunobvisa vanhu. Vanhu vaifanirwa kupiwa nguva yekukohwa vobva vapfadzirwa pekuenda. Nekuti mutemo kana uchinge wandibvisa panzvimbo unofanira kundiisa panimwe nzvimbo yakafanira. Saka kana munhu achinge akapiwa paari kugara nasabhuku kana nemadzishe emudunhu mavo, madzishe akatadza kana kuti akaita zvisiri pamutemo, atingape dambudziko kumunhu ateedzera mutemo wacho. Zvinoitika apa ndezvekuti hurumende inokutsvagirai replacement area to stay.
Advocate Masie, pane kodzero here yekuti vanhu vacho vatombobviswa nokuti kana vagara ipapo kwemakore anodarika makumi maviri uchamubvisa uchimuisa kupi munhu iyeye ndopatiwo pamusha pake?
Kuchikora kwekodzero dzevanhu especially ikodzero iri muconstitution yeright to shelter and iko zvino sezvamataura vanhu vakawanda vane makore vachigara ipapo apa and hurumende yagara yaiziva yaine notice yekuti vanhu vaigara ipapo. So zvakuchiitika panapa ndezvekuti vanhu ivavo havachakwanisiki manje kuti vachibviswa semabvisiro avakuita kuti asenge nedzi vachangobva kugara ipapo without alternative yatingati places to go. Saka zvinhu zvakadai so zvinofanira kuzvichigadziriswa nekuburikidza nokudzidzisa vanhu ende uyezve nekuchigadzisa mutemo kuti uve uchiva very clear pazvinyaya iyi.
Dr. Mavaza, tipende chirongwa, ringagadziriswa sei dambudziko iri?
Hatisi kuti avo vasati vabviswa dai vambopiwa kana yatingati reprieve vava nemukana wekurongedza wekukohwa vopiwa munguva yekubva.
Vamasiye,
pave zvino izvi vanhu varipo dai vapiwawo yatingati reprieve. Saka izvi zvati kuona izvi zvinhu zvisina hunhu ende hurumende yafanira kuzvigadzirisa izvozvo.
Avanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Kenneth Masie vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Manzwa oku zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanupf, Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuBritain neStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nezvedare reHouse of Representatives remuAmerica iro rakavhota kuti gurukota runoona nezvemukati menyika vaAlejandro Mayorkas vasiye basa nekutadza kugadzirisa matambudziko ave kumiganhu yenyika zvepakuti vakawanda vapinde muAmerica nekuMexico vachitsvaga upoteri. Asi kunyange dare iri rakavhota, zvinogona kusatambirwa nedare reSenate iro rine nhengo dzebato remadhemokrasi dzakawanda. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vanoti izvi hazvisati zvamboitika muAmerica kwemakore anopfuura zana nemakumi mashanu, asi vachiti hazvirevi kuti vaMayorkas vachasiya basa ravo.
Hongu taona vaMayorkas vanova iwo Homeland Security Secretary vachiitwa impeach ne Congress. Congress iri kutaura kuti vaMayorkas vanga vasingagoni kuita basa ravo rekuchengetedza maborda eAmerica, uyezve vari kuvapomera vachiti havana kunyatso kuita basa rakasimba rokuona kuti kuborda uko kuri kupinda vanhu especially kuTexas uko vanhu havasifaa uko vachipinda vasina mapepa.
Kana munhu achinzi aitwa impeach zvinorevenja izvo?
Kuimpichwa kutaurwa kana kuti kuitwa kunenge kwaitwa neCongress vachitaura kuti aiwa munhu afa kusiya basa nekuti haasi kugona kuita basa raakaapointwa. Sezvatoziva Congress ndiyo inowanzoita maconfirmation evanu atingati vese evanu shantra urumende wakata se mama sekretaria emapato paka siana emurumende seka iwo warutaiwa isatisina chivimbo na wama yoka kuti wanu kwansa kutabasarawo rawaka pikira kuti wanu fogo wachita
kuita impeach gurukotare urumende kuno etu wakajinje remu Amerika
kuimpeachwa uku kwa itwa wama yoka chunu chisina kuvira chambo zoitika muno mu Amerika for makura atingati 150 years. Saka chunu chitwa ende zviri kutadzawo zvekare kuti zvinhu zviri kubudisa atingati kupatsanura na kukati pema Republicans nema Democrats nekuti ma Republicans ndiwo vanga vane vanhu vakawanda vangosiwa ne munhu mumwe chete kuti paite like separation mafuta acho ma Republicans anga ne 214 ma Democrats ai oppose account vanhu vai oppose zvekare kuti vama yoka vasadzingwe vanga ne 213.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica natanonoka wandi weStudio 7. Yave nguo hereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kare wechipindi ndirikwadzwa nezvekuita hurumende zvekutitorera petinogara vachitengesera machaina isu vana vedu vafundi madokota hospitari wasika usina mare aurapi saka handisi kuziva kuti iyi hurumende iyi ichiri iya yakatangwa navamugabe 1984 nokuti vava kutouraya vamwe vanhu tatambura isu chipindi isu gavhumende iyi yatirwadza isiri ya 1980 iyai
ya mazoiona kanyaya yayo zanu ya inokudai ichikushandisai asi kana yapedza kushandisai mangofanana nechikorobho chinongonorashwa pazhi chikada kutsikwa chongo tsiku imimi makambozvionepi kuti masabhuku anonzi hakuna chinoisabhuku kana kuti sabhuku waita mhosva chifu asina mhosva pane munhu angaisa munhu chifu asingazvizivei kana kuti zvinhu zvino zvose zvine chibva pemisheni kubva kuna mambo iyemi masabhuku ndimi munotsikirira vanhu muchiti hei voterai apa zvichibva kumachifiwayo aakudzingwa akunzi haana mhosva chimwe zvinhu svinurai regai vanhu vaite zvavanoda munyika yavo mazviwa nhasi uno maakunotongwa nemi masabhuku hamufungi
mazera sei hama adiwo vashamarari navateereri ndiko vabvi imi munoti kutaura kwaita munangagwa kuti matitle deeds vanhu okepwezi ndimakanyengedzwa kuti kuchavana matitle deeds tarisai vari muminda mirefu vari kudzingwa imi muchangoramba mungori vanhu inzwai zvakataura munangagwa kuti ivhu nderehurumende ndera munangagwa kwete kuti ndere state asi kuti ndereiye munangagwa pachakwe saka achingeita madiri acho china zvinenge zvichireva kuti nyika nevhu ndezvake kutoita samwari chaiye chaiye asi masabhuku ariko madzisha ariko haasina basa ndozvazvaa kutorera ipopa chenjerai pose pamakagara kuti any time munogona ngonzi chibvai pakuda kuuya machina machina ichanzi zimbabwe china nyika yezimbabwe
ya inini ndanga ndichida kukuti zvangu kuma all veterans neyouth yezanu nemasupporters ese zanu ngatimbotarisaka kuti kubva zvapinda vamunangagwa pachigaro chii nechii chavasimudza muisei timu repachipinda
endinongoona hangu kunge mapurisa ezimbabwe muchikafu chaanopiwa kumakembi kwawo uko chinenge chakaise zvinodhaka nokuti haungawani munhu anotambira nzungu achisakaidzira vana imbwa nezvimari zvavanopiwa vamwe wacho achitoramba kuenda kumuchandigere nekuti anoziva kuti hakuna chendinowana vanotoda zvavanongongwavhangwavha kuvanhu vachamisa ruvara rwebluu rwenyuru rune hope katingoramba takashinga mukomana wetu musidzire
tinotenda vateereri musakangana wachirongwa chedu chelive talk na 8 PM apo tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukuzvisimudzira mumabasa avo kuburikidza nedzidzo nemabhizimusi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Taboka Ncube.
Soku izika pisen